Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 6 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinorwadza kuti bari maturira araita mutongo rangotura mutongo nekuti chete varuda kungoparadza chete vanhu veMDC.
Nengo dzeMDC tinhatu dzinobatwa nemhosva yekuponda mupurisa Inspector Petros Mutedza makore mashanu apfuura mumusha weGlenview. VeCatholic Bishops Conference of Zimbabwe vanoti vari kunetsekana nekumira kwakaita zvinhu munyika.
Takaona advert yakasikuleta pasocial media ichiti yakurudawo mateachers evidia studies, theatre arts, ne tourism ndoma qualifications angu. Pandakaenda kuUZT ndakameja netheatre arts.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvofambira dhongi rakaora apo zvaenda kunotsvaga mabasa kumuzinda weSouth Sudan uri muHarare. Mapurisa ekubulawayo anotendera bato rePDP kuita musangano waro mukupera kwesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisero yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo natu dzebato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai nhasi dzabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muHarare muna 2011. Mumashoko kuvatori venhau, bato reMDC tirati rasurukirwa zvikuru nemutongo wapiwa nhasi uyu. Bato iri rati rine chivimbo chekuti nyaya iyi ichabatwa zvakare nematare uye vanhu ava vachachenurwa kana nyaya iyi yanzwikwa zvakare. Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Vashitura mutongo wavo panyaya iyi, mutongi wedare repamusoro, vachinembiri Bhunu, vawana vanhu vatatu vaine mhosva yekuponda vamutedza. VaBhunu vati kunyangwe hazvo zvisina kubuda pachena kuti ngana ndiyakapotsera dombo rakatema vamutedza, zvakazokonzera kuti vamutedza vafe, zviri pachena kuti vatsigiri veMDCT ava vaiva nechinangwa chekuponda, sezvo mumwe mufakazi akapa umboo pakutongwa kwenyaya iyi akati akanzwa mumwe munhu achidaidzira kuti mapurisa arohwe sezvo achidyidzana nebato riri kutonga reZANU PF. Vabatwa nemhosva yekuponda ava ndiva Last Mayenge hama, avo vaimbova nhengo yekomiti yepamusoro muMDCT, vatungamira emadzokere, vano vekanzura mukanzuro yeHarare pamwe namuzvare Yuvhoni Musarurwa, vano venhengo yeboka revechidiki muMDCT, vaFinias Natarikwa, avo vanoshanda semutyairi muMDCT, vabatwa nemhosva yekubatsira muzvare Musarurwa navamadzokere kubva panzvimbo yakaparirwa mhosva iyi mushure mekuvatakura nemotokari pakaitika kurwisana pakati pemapurisa nevechidiki veMDCT. Vamwe vatatu vanoti vaEdwin Muingiri, vaLazarus Mayenge hama navaPaul Rukanda vasunungurwa, sezvo zvanzi nedare hapana humbo hunoratidza kuti vaivepo pakapondwa vamutedza. VaRukanda vaudza Studio 7 kuti havazi kufara nemutongo waturwa nedare.
Kurwadziwa ndiri kurwadziwa, kunyange zvangu ini ndanzi ndawanikwa ndisina mhosva. Zvinorwadza kuti bari maturira araita mutongo rangotura mutongo nekuti chete varuda kungoparadza chete vanhu veMDC. Handizivi kuti imhosva here kuva munhu weMDC mukati menyika ino.
Pakatanga nyaya iyi paive neva sungwa makumi maviri neva pfumbamwe, asi vamwe makumi maviri neva viri, vakawanikwa vasinawo mhosva pakanzwi kwanyaya iyi. Gweta revasungwa ava, amai Beatrice Mutetwa, vaudza Studio 7 kuti vanhu ava, vachadzoka kudare nemusi wechina, kuti patange kuzeyewa chirango chavo. Vati kusvika izvi zvaitwa, havana zvakawanda zvavangataura nevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa emubulawayo nasi anonzi ashandura mwoyo akazobvumidza bato rePDP rinotungamirwa navatendai viti kuita mhemberero dzaro muguta iri mukupera kwesvondo. Kunyange hazvo nezuro mapurisa aya akanga arambidza bato iri kuungana. Mutauriri wePDP vaJacob Mafume vanoti mapurisa akanga avapa zvikonzero zvisina maturo mukuvanyima mvumo izvo zvakanga zvoita kuti vaende kumatare edzimhosva. Ngatinzwei hurukuro yataita navamafume pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi, musangano wedu wanga wasangana nenhumbira tsime dzemapurisa ekuBulawayo. Angati iwo hatifanigwe kusangana, asi vanhu vezano vachingosangana pavadira nemadiro ajojina. Asi musangano wedu wabvumidzwa kuenda mberi, toda kutozivisawo vanga vachida kuuya vatakainvaita madignitaries kuti ngavarambe vachiuya. Tangata kuindisa kukoti nyaya iyoyo kumatikare edzimhosva, asi nhundira tsime dzekumapurisa dzabva dzadzosera mashoko avanga vambotaura, vakabva vatibvumidza kuti tisangane neuwandi hwedu. Iyi inongori anniversary, tichange tichicelebrata kuumbwa kwesangano redu nekutsvaga kuti Zimbabwe tovaka sei pamwepo nevamwe nemamwe mapati kuenda mberi.
Mapurisa apa here zvikonzero zvaita kuti vashandure pfungwa dzavo?
Havana kupa chikonzero chaita kuti vashandure pfungwa dzavo, asi chachiripo ndechekuti pfungwa dzavo dzanga dzisingapindiri nebumbiro remutemo. Musangano wedu wePeople's Democratic Party wakavapa tsamba yekuti todakisa musangano uyu mwaka yakapfuura yakawanda zvikuru. Ivo vobva vangoti mazuva mashumanene asara kuti tichiungana, mari dzagadzirwa, mavhenyu abhukwa, zvese taa kuti toda kucelebrate anniversary yedu, vobva vati aiwa tiregerai kutamba kudaro. Zvisina kana mutemo, hazvibvumirwi paconstitution, hapana kana anozvibvumira. Zvinhu zvavanga vangoita nje.
Zvii zvingatarisirwa nevanhu vangauya pamhemberero dzenyidzi?
Tichange tichipembera kuumbwa kwesangano redu rava negore, tichange tichipa vanhu masolutions ekuti tiri kuindira mberi dzinoti shurushuru muchishona, ekuti tiri kuindira mberi sei.
Avanga vari mutauriri webato rePDP vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Munyori mukuru wesangano reCatholic Bishops Conference of Zimbabwe, Father Frederick Chiromba, vanoti semakereke vari kushushikana zvikuru nemamiriro aita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Vachitaura nenhepfenyuro yeVatican Radio, Father Chiromba vanoti kusabuda pachena kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti ndiani achatora chigaro chavo kana vasiya basa kuri kukonzera kusagadzikana munyika. Vatiwo munyika mave kuda nhaurirano dzemapato ose pamwe nemakereke. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Father Chiromba.
Tichitarisa nezvematongerwo enyika, zvikuru sei mazuva achangopfuura tikungoona mane mhirizhonga, vanhu vachingoratidzira zvichiradzo pamwe kusagutsikana. Nokudaro isu vesangano zvinhu zvinotibatawo, asi panguva imwe chete tinoona kuti basa rinoda kuitwa munyika harisi rehurumende yoga, sezvinobatawo nyange vatungamiriri vemachechi, zvakaro nyange vatungamiriri vemacivil society. Kuti zvinhu zvikanga zvasvika pakadai zvinoda kugadziriswa. Saka masangano ari mushishiwo rokuedza kuti aitawana zvinoita kuti zvinhu zvidzikame, nyika ive nerugare, uye vanhu vavo vanogutsikana parege kuva nemhirizhonga iyoyi. Nokuti kana paine mhirizhonga, nyange kubudirira kwenyika kunoti netsei, zvinotoda vanhu vakagarika zvinhu zvichigadzirwa. Ndokuti nyika ibudirire.
Nepfenyuro yeVatican iri kutiwo imi muchitungamiri vemachechi muri kuti panenge pakuda utungamiri hutsva, nekuti vamugabe pamakore avasvika aya vanenge vati kurei, mungatsanangura ipapo?
Masangano akaburitsa gwaro muna 2015, asi kutsanangura kwavakaita ndingati hazvina kubuda sekufunza kwamakaita ipapo. Havana kudoma mazita kana kuti, asi kuti masangano akangoti mugwaro iroro panongoda leadership renewal, panoda mafungiro matsva ekuti zvinhu zvive zvinogadzirika.
Munyori mukuru wegungano reCatholic Bishops Conference of Zimbabwe, Father Frederick Chiromba, vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Zvikoro zvavhurwa nhasi munyika. Vamwe vana vechikoro pamwe nevamwe varayiridzi vachinzi vakundikana kuenda kuzvikoro zvavo. Sangano revarayiridzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti raitawo ongororo muzvikoro rakaona kuti vana vanosvika zvikamu makumi matatu kubva muzana ndo chete vakwanisa kuenda kuzvikoro zvemabhodhingi zviri kumaruwa, kuchitiwo zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana zvevana vanopinda muzvikoro zvekumaruwa ndo vakwanisa kuenda kuzvikoro nhasi. Mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti chikonzero chikuru chatadzisa vana pamwe nevarayiridzi kuenda kuzvikoro nhasi inyaya yekunetsa kwemari. VaMasaraure vanotiwo varayiridzi zvikuru nhengo dzavo dzinoshandira kumaruva dziri kutyisidzirwa nevezvematongerwo enyika, dzichinzi dziri kuda kubvisa hurumende nechisimba zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nesangano ravo mwedzi wapera. Tabata vaMasaraure kuti vatsanangure.
Nhasi pavhurwa zvikoro, vana vazhinji vakundikana kuwike vachiuya kuzvikoro sekutarisira kwatatichiita. Kumaboarding schools ari kumaruwa, mamission schools, 30% yevana on average pakutarisa kwaitwa negungano redu ndo yevana vakwanisa kuuya. Kune mamwe maday schools wo ikumaruwa, 65% yevana ndo yakwanisa kunge vachiuya. Tichitarisa maaverage yezvikoro zvatatarisa, tichitarisa zvikoro 10 maboarding schools per province, 10 maday schools per each province. Matichawo zvakare mamwe anga achikundikana kusvika kumabasa nenyaya yekuti vari kushaya mari dzavo mumabhanga. Besalari yavakawana musi wa 2 September vamwe vanga vachingogwisana nekuti dai vawana mari vakwanisa kuenda kumabasa avo. Tatarisawozve dambudziko rimwewo ranga roitika kuti vanga vaendako vacho kubasa vasvika nekushungurudzwa. Vamwe vari kutaura nyaya dzekuti vari kushungurudzwa nevanhu vemunharaunda dzavanogara, especially mamembers vedu eRural Teachers Union of Zimbabwe, vachipomegwa mhosva yekuda kushanda nemamwe mapato kubvisa utungamiriri kutonganisa.
Zvikonzero zvipi zvatadzisa vana varayiridzi? Tanzwa kuti vari kutadza kutora mari dzavo kumabhanga.
Vabereki vatakwanisa kutaura navo nevamwe vana vanoti ivo havasi kukwanisa kuwana mari dzemaschool fees. Kune vamwe vari kumabhodhingi havasati vawana mari dzacho dzemafees, vachiri kumhanyamhanya vebishi rekutsvaga mari kuti vawane. Vamwe vari kutoo mari dzavanadzo dziri kumabhenga, vachiri kungotsvaga kuti vaone ine mari inobatika kuti mwana akwanise kuenda varimisi akatakura kuchikoro. Ndosikonzero zvavanyopiwa nevana. Asi vana vekumaruwa vazhinji tanzwa dambudziko riri rinyaya nhamwe yekutosha chekudya nedzimwe dzimba.
Ko, panyaya yekutyisidzirwa kwevarayiridzi matanho apa muri kutorawo sesangano?
Tanyanyo kurudzira vose vataura nyacho kushungurudzwa kuti varipote kumapurisa aripezvo navo. Izvo zvinodzwa muwacho wangu achiti vanotya kuti vakaripotera vanhu vacho zvinhu zvinozovawesa. Takumbunyorera zvakare kuna vachihuri kuti vaite sepa kubasa ravo rekuchengetedza vadzidzi. Takataura zvakare neministry yeeducation kuti iwanewo matanho aingatori kuti ione kuti vashati vayo vari sefi. Takanyora gwaro kupariyamende uku.
Mutungamiri werural teachers union of Zimbabwe Vaobet Masara ureva ari parunare kuhwedza nestudio 7. Vamwe vechidiki vaviri vanga vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship vaita hurukuro yebudiriro mumatunhu nekodzero dzevanhu pamuzinda weAmerica muHarare nhasi. Vaviri ava Igweta Muzvare Tariro Tandi navaVivid Gwede vanoshanda nesangano reZim Rights. Kuti tinzwe zvizere, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata vaGwede.
Chirongwa chatanga tinacho nhasi changa chiri chokuti sezvo takanga tiri pachirongwa cheMandela Washington Fellowship takanga taenda mhiri kwenyika chidzidza maererano nemabasa ari kubatwa nevamwe chindaa nezvatiri kubatawo muno muZimbabwe kunyanya-nyanya zuva ranhasi achitaura nyaya dzekodzero dzevanhu nenyaya yebudiriro.
Pane zvabuda pamusangano wenyu uyu ndezvipi zvingashande? Mapedza kuziya, pane here zvamaona zvingashande munyika? Pane zvamakadzidza ikoko uno uyezve pane zvamuri kuona madzokera kuZimbabwe?
Pane zvakati wandei zvatataura nazvo zvinenge zvichishanda kusanganisira nyaya yejekerere. Jekerere mutongi watinenge tinawo nekuti vanhu vanzike mune zvavanenge vachitaura. Tichitaura maererano nenyaya yebudiriro yenyika. Tataurazve maererano nenyaya yetechnology yekuti nyika dzakaita sana America dzaakumberi maererano nenyaya yetechnology. Ndezvi zvatingadzidza zvakati wandei pakushandisa technology, zvingave mumabazi ezveutano, zvingave mumabazi ezvedzidzo, kana kutoti mukungoti upenyu hwedu huve huri nani. Ndezvimwe zvinhu zvatange tichitaura nezvazvo izvozvo. Tataurawo maererano nezvemapoka anoshanda ari mumatunhu akasiyana-siyana achiita nyaya dzebudiriro kuti vangashanda seiwo, vangakwanisa kushanda seiwo nevamwe vemabhizimisi vanenge varimo kuti vanzwisane vaite mushandira pamwe panyaya yekuti nharaunda dzavari dzive dzinge dzichibudirira. Tataurazve maererano nenyaya yekukosha kwekuremekedza atingati mabazi akasiyana-siyana mukati mehurumende kuti ashande achi mabasa avo achinga achirespektwa kana kuti achiremekedzwa kuti avo kana vari vezejudiciary kana kuti vari vematare mabasa avo ange achiremekedzwa akadaro pasina kuti vanenge vachivhiringidzwa pakati nepapapo. Tataurazve maererano nezveupfumi.
VaVivid Gwede vanoshanda nesangano reZim Rights vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Kanzuri yeHarare ichishanda nemasangano anoshanda akazvimirira, hurumende nemamwe makambani yatanga chirongwa chekusimudzira mamwe makirinika ayo kuti ave zvipatara zvepamusoro izvo zvichaderedza uwandu hwevarwere vanoenda kuzvipatara zvikuru zvakaita seHarare Hospital pamwe neparenyatwa Group of Hospitals. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chatanga pakirinika yemabhuku iyo iri kuvandudzwa kuti ive nemibhedha yekuchengeta varwere kusanganisira madzimai akazvitakura, madhokotera anovhiya vanhu, kutora maX-ray nemascan nezvimwe zvizhinji zvinoitwa kuzvipatara zvikuru zvakaita seHarare neParirenyatwa. Mukuru anoona nezvemabasa eutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti kanzuro yakaona zvakakodzera kuti isimudzire makiriniki kuti ave zvipatara kuti vanhu vakwanise kurapwa munzvimbo dzavanogara kwete kutora nguva vachienda kuzvipatara zveHarare kana Parire Nyatwa. Harare haina chipatara chiri pamusoro pemakiriniki, nekudaro makirinika ayo ese anoendesa varwere kuzvipatara zveHarare kana Parire Nyatwa. Izvo zvinofanira kunge zvichitora varwere kubva kuzvipatara zvematunhu kana kuti maprovincial nemadistrict hospitals.
Vazhinji vanototi kana vabva kubva pakliniki vakutoendeswa kugomo kana kuendeswa kuParire Nyatwa. Uku vanosvika vachinonosangana nevamwewo vabva kune dzimwe nzvimbo, nokuti kugomo nekuParire Nyatwa inzvimbo dzinorapwa vanhu nemaspecialists. Asi zvimwe zvirwere zvavo kana zvimwe zvinoda kunoitwa izvo hazvide kunge zvichiendeswa kupi, kumahospitari akadaro. Saka takazofungazana rekuti hatingakwanisi here kutsvaga chipatara chiri pakati nepakati pekugomo nekliniki chiri pakati chinokwanisa kuita zvinoitwa ikokoko zvisingade maspecialists.
Vachonzi vanoti kirinika yemabhuku yatotanga kuita zvinoitwa kuzvipatara zvepamusoro, uye panopera mwedzi uno kirinika iyi inenge yafanana nezvipatara zvemumatunhu.
Ndosaka takazouya neprojekti ino yekumabhuku yekuti ngatiitei chipatara chiripo ipapo chinokwanisa kuitawo macesarean section, chinokwanisa kurapawo kunyanya kumaternity, chinokwanisa kuitawo kuti vaitwe masikani madzimai, madzimai atorwe maxray, vana vaitwewo maxray, paitwe zvinhu zvemulaboratory matest anoitwa anga achiitwa mucommunity.
Gurukota rezveutano nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana Dr. David Parire Nyatwa, avo vakashanyira kirinika yemabhuku, vakati zviri kuitwa nekanzuro zvakanaka chose, uye ichi chirongwa chinofanira kuitwa Kubulawayo nemamwe madhorobha.
Kana mwana achikoka ruoko kana kuti aminyuka ruoko ari kukuwadzana, mwana iyeyo kuti auye kuzoitwa x-ray kuHarare Hospital, it's really unnecessary. It takes a long time and they queue up there and takes everybody's time, the mothers and so on. So we want those services, my x-rays iyayo, to be in Kwadzana. We want those services to be at Muzilikazi Clinic.
Kuvandudzwa kwekliniki yemabhuku kuchatora mari ingangosvika miriyoni yemadhora, uye mari iyi yakaunganidzwa nekanzuro yeHarare, masangano anoshanda akazvimirira akaita seZim Health neHigh Life Foundation pamwe nekambani yeLafarge Cement. Vachonzi vanoti chipatara ichi chichange chave kushanda kwezuva rese chiinana chiremba nguva dzese, uye bazi rezveutano pamwe nechikoro chana chiremba kuUniversity of Zimbabwe vachabatsirana namazvikokota munyaya dzeutano zvekuti panenge pasisina chikonzero chokuendesa varwere kuHarare kana kuti kuParire Nyatwa. VaEmmanuel Gasa vesangano reAIDS and Arts Foundation iro rinoshandira munharaunda yemabhuku vanoti zvaitwa nekanzuru kurerutsira varwere munzvimbo iyi.
Chirongwa chekuparwa nekanzuro ichi chakanaka zvikuru, tinozvigamuchira, chatouya nepanguva chaiyo chaiyo inodikanwa kuti zvinhu zvinge zvichiitika.
Dr. Chonzi vanoti makirinika eHighfields kuwadzana neHeathcliff achasimudzirwa kuva zvipatara pachirongwa chekanzuro chekuvandudza nekusimudzira mabasa eutano muguta reHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaPetro Poroshenko vaudza nhengo dzedare ravo kuti mubatanidzwa wenyika dzemuNATO vakakosha zvikuru kunyika yavo. Mashoko emutungamiri wenyika yeUkraine aya anonzi nevamwe anogona kukonzera kusawirirana kwakanyanya nenyika yeRussia, iyo inova makara asonane nenyika dzemuNATO dzinosanganisira America nenyika dzakawanda dziri musangano reEuropean Union. Ukraine haisati yanyorera hayo NATO kuti inoda kuva nhengo yemubatanidzwa. Vanhu vazhinji nhasi vafambira dhongi rakaora kumuzinda weSouth Sudan muZimbabwe uri kuBelgravia mushure memashoko atenderera padande mutande reFacebook pamwe neWhatsApp kuti muzinda uyu wanga uchizotora vanhu vanoda mabasa kuti vaende kunyika iyi. Nyika yeSouth Sudan haina kugadzikana sezvo muguta guru renyika iyi muchigara muine hondo pakati pehurumende nevakaipandukira. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvoitwa nevana veZimbabwe zvinoratidza kuti upfumi hwaenda kumawere. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda nhasi vafumobata jongwe muromo wakananga kumuzinda weSouth Sudan muHarare vachinotsvaga mabasa. Asi vakawanda vabva vachiridza tsamwa sezvo mashoko ekuti pange pachida kutorwa vanhu kuti vange vachipinda mabasa angare emanyepo. Asi akaandike kuti anga vanhu vachiita chipatapata chekuenda pamuzinda uyu sezvo vana mukoti vakambonyeperwa kuti kwaita mabasa muna chikumi vakaendawo kumuzinda uyu. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa wakati kunyange zvazvo hurumende yange yazivisa kuti vari kushanda neSouth Sudan kutsvagira vanhu mabasa, kusvika pari zvino hapana chibvumirano chatichaitwa. Mumwe wevanhu vapuma dova vachienda kumuzinda weSouth Sudan ndivaSamson Chitema, avo vati kunyange zvazvo kuSouth Sudan kusina kugadzikana kuri nani pane kugara muZimbabwe.
Sudan chero kune hondo zvako zviri nani techingo zvengawo mabara aya bati zvichitsvaga yeduchi mari tiriko.
Muzvare Miriam Mugodhi, avo vange vachiratidza kurwadzwa zvikuru pamwe nekushupikana, vati vange vatofunga kuti mudzimu wavaona sezvo vaine magwaro anodiwa.
Takaona advert yakasikuleta pasocial media ichitiri yakurudawo matichas ereligious studies, theatre arts, ne tourism ndoma qualifications angu. Pandakaenda kuUZT ndakameja netheatre arts, RS ndakaita futi ndikaita tourism. Saka pandakaona advert ndakatoti regei ndimhanye ndinoona. Izvezvi kusvika apa tiri kuona kunzi ndezvekunyepa, apa takaspenda mari yakawanda. Izvezvi ndakaona ndiri kubhulawayo ndikirikina advert.
VaPeter Museve, avo vakaita zvidzidzo zvemasters, vaudza Studio 7 kuti mamiriro aita zvinhu munyika apa kuti vanhu vaenda havo kuSouth Sudan uko kunogara kuchirira pfuti.
I'm a holder of a masters, but tirikosvika tiri kudzimba. Takanga tatozvipira kuenda kuSudan kune hondo, kune chii, tanga tashinga tikati regai tiende.
Kunyange zvazvo nyika yeSouth Sudan ichitevedzera tsika dzechiMuslim, Dr. Petsai Ruhanya vanoongorora magariro evanhu pamwe nezvematongerwo enyika vati vana veZimbabwe vazhinji vacho vanotendera muchikristu havasisina hanya nekwavanowana mabasa.
Vanhu vakukwanisa kuita anything, ndosaka ndizoona vanhu vachiitwa zvetrafficking because vakuinda kumacommunities ari risk nenyaya yedisparation.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kudzika mitemo inokwezva vemabhizimusi vekunze nekuti nyika yaenda kumawere.
Hurumende inofanira kuve nezviga kana kuti mitemo inokwanisa kuvandudza upfumi kuti pange pane mabasa.
Mashoko ayatsinirwawo nemunyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo, avo vati vashandi vari pamabasa havasi kutambiriswa mari dzemihoro uye makambani akawanda ari kuramba achivharwa.
Zvinotiratidza kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka munomu. Saka kwatiri zvinoratidza kuti vanhu vari kutsvaga zvokuti vangararama sei. Pane ngozi yokuti vanhu vanogona kungoti even kusina tambova nedambudziko rokuti vanhu vakambovharidzirwa kuKuweti nguva yapfuura.
Mutungamiriri webato rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti zvakawanda zvinoda kuitwa nehurumende kugadzisisa nyaya dzezveupfumi.
That way we need an imaginary handout. Izvazvi kune kuitwa nezanu PF because zanu ita basa rekutuka dzimwe nyika nekurakasha vanhu, but pandodiwa an imaginary recovery plan or a macro plan.
Vachitsvaga rutsigiro pasarudzo dzemuna 2013, bato rezanu PF rakavimbisa kuti richaumba mabasa anosvika mamiriyoni maviri. Asi kusvika pari zvino makambani ari kuramba achivharwa zvichisiya vazhinji kunyange vakadzidza vasina chekubata. Mutungamiriri wenyika waRobert Mugabe vanoti nyaya yezvirango ndiyo iri kupa kuti Zimbabwe itadze kugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
These illegal sanctions continue to inflict economic deprivation and human suffering.
Chiri kukonzera kuti zvinhu zvirambe zvakaomera nyika inyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Zvirango izvi zvakonzera matambudziko makukutu kune vana veZimbabwe.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vaMugabe ndiwo ari kutadza kutungamirira zvikuru vachitadza kugadzirisa nyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa cheLive Talk, The Connection, na 8:00 PM tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp namba inoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Nhengo dzeMDCT nhatu dzinobatwa nemhosva yekuponda mupurisa Inspector Petros Mutedza makore mashanu apfuura kuGlenview. VeCatholic Bishops Conference of Zimbabwe vanoti vari kunetsekana nekumira kwakaita zvinhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina Chris Gande.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 6 Mpandula 2016 ngChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umahluli uJustice Chinembiri Bhunu ufumana amalunga amathathu awebandla leMDCT elecala lokubulala ipolisa emzini weGlenview ngomnyaka ka 2011.
Umlandu kahulumende ukuthi akhokhele indleko zezifundo ye-primary njalo asikuthi into yakakhethi singakhangela i-first convention ayisayinayo uhulumende nga-1991 so amazali vele umthwalo lowobontaso wabo njalo kwasinda.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ithi abafundi abaningi abayanga izikolo ekuvulweni kwazo lamhla ngoba abazali bengelamali yama-school fees.
Just like across the region or international best practice, kutholakale amanzi afit for human consumption. Siyabona kathesi kula ama-projects athize ama dams, sile Kunzwi Dam, Gomrewa, isitungiza ile Muda Dam, wonke lawo ngama-projects amisiweyo angapheliyo.
Izakhamizi zeHarare zikhuthaza ikhansili ukuba idinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwamanzi lokuvalwa kwawo mahlayana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umahluli oweHarare uJustice Chinembiri Bhunu uveze ukuba ekwahluleni kwakhe ufumane amalunga amathathu ebandla leMDCT elecala lokubulala ipolisa emzini weGlenview eHarare ngomnyaka ka-2011. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Esethula lesi sinqumo, uJustice Bhunu uthi uthole abathathu laba abathi uLast Mayengama, uThungamirai Madzokere, loYvonne Musarurwa belecala lokubulala umpolisa uSenior Assistant Inspector Petros Mutedza kudlakela olwaqhamuka emzini weGlenview eHarare mhla ka-29 Nkwenkwezi ngomnyaka ka-2011. UBhunu ethi ubufakazi obuvezwe edale bukubeke sobala ukuba babe lengqondo yinye abetheswa icala laba lapho behlasela uMthetha bemjikijela ngamatshe kungakho betholakale belecala lokubulala. Ethi lobufakazi bukadokotela owahlinza isidumbu ukudinga imbangela yemfa kaMthetha uGonzales Aguero busuthise idale ukuba umuyi wachaywa ngento ebuthundu esiphaqeni kwadabula ukhakhayi lwakhe. Umahluli uBhunu uthi uFinias Natarikwa owayeqhatshwe njengomtshayeli weMDCT umfumene elecala lokuphathisa izigangi ngesikhathi zibaleka ngoba wathwala uMadzokere loMsarurwa sebebaleka lapho okwadalelwa khona lelicala. Ngasikhathi sinye umahluli lo ukhulule abathathu abakade bethoniswa cala linye ethi abukho obufakazi obugcweleyo bokuthi baphatheka ekudaleni lelicala. Amalunga eMDCT la abotshwa engamachumi amabili lasitshiyagalolunye ngemva kokubulawa kwaMthetha abangamachumi amabili lambili babo batholakala bengelacala kwasala bayisikhombisa. Abalandeli beMDCT basamukele ngokudana okukhulu lesi sinqumo bethi sikuveza sobala ukuba sethulwe kukhangelwa ukuba ngabalandeli balelo bandla njalo beyinkokheli bebeqina ke lokuthi wawa emoteni uMthetha okuyikhona owabangela imfa yakhe lanxa kulandulwe lidale. abane laba abatholakale belecala bahle bavalelwa kulindelwa ukwethulwa kwesigwebo sabo ngolwesine lalapho befuna ukusiphikisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi abafundi abaningi abayanga ezikolo ekuvulweni kwazo lamhla ngoba abazali bengela mali yama school fees. I-Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveze ukuthi abazali abaningi bakhala ngokonakala komnotho welizwe yikho nje besehluleka ukubhadalela abantwababo esikolo. Abanye abantwana ezikolo ezijene ezigoqela zakobulawayo babikwa bexotshiwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ekhankasela imfundo yaphansi kungelambadalo iWoza unkosazana Magodo ngamahlangu.
Abazali bakhanya bawulalela inkuthazo ngoba ngithe njalo ngani ngoba namhlanje kulesikolo esingathi iZulukandaba Primary School eNtumbane iposhe yabantwana abazali bahle bathumela ngixhumanele umphathi isikolo wesikolo leso ngambuza ukuthi kungabe qhosha abantwana wathi hayi akuxoshwanga abantwana kusho abantwana abakhulumanga kuhle baphindiswala ndama-receipts. Ngasengibuza ukuthi khona uphisele abantwana ngekhaya ufeda ndama-receipts wathi abantwana bazimelile ngokwabo ukuthi khona bakhohlwe ama-receipts. So ngasengikhuluma labazali ukuthi ngitshele abantwana babuyelile ngikhuluma nje babafundile ngabokelamhlanje. So abazali bawulandele bawulalela kuyona umkhankaso lowo luyakukhethele obali ukuthi wona kule ungumlandi kahulumende ukuthi akhokhele indleko zemfundo ye-primary. Njalo asikuthi into yakajesi singakhangela i-State Convention ayisayinayo uhulumende ka-1991. So abazali vele umthwalo lo bobonthaso wabo njalo ubasinda. So bakuthekile futhi kakhulukazi bavumelana lakho abazali.
Esikhuluma labo bakhala ngenhlawulo lapha bathi hayi imali yama-school fees kayitholakali nanku umnotho kawumanga kuhle. Kumi njani koBulawayo khona ngapha?
KoBulawayo kulobunzima kakhulu engathi kuye singakhangela emadolobheni wonke inxenye koBulawayo kulobunzima kakhulu kazi nganani ngoba singakhangela iBulawayo imbali yayo yathi la ma-company play industry. Industry yonke koBulawayo ibhaliwe ungahamba kuma industry uyathola sokulamabandla echurchi okunye vele akukhamisile nje kunjalo abantu kabasebenzi abantu bakuthola izinto bothona bazama ukuthi bathole ukudla banike abantu ababo esikolo yebo bakhanga kakhulukazi ngoba isikolo i-school fees yona ngokwayibi $5 kodwa khangele ukuthi ama-levies acharge isikolo yabo becharge ngenxa yokuthi bangamagodi uyathola ukuthi ihlekana laba abazali elikhethwayo ukuthi limele abazali bahlamele bazali fele izimela lonalotho ngoba befuna ukuthola imali khonapho uyathola ukuthi wena kwenje i-SDC committee nxa ihlangana for 2 hours sifuna ukuba lama-drink kwezindawo bafuna ukuba lama-sitting allowances imali yabazali siyakhangela labo indleko ezikhona futhi eze-SDC ezibhadala imali ezikhishwa ngabazali yathola ukuthi mahle bayahamba ngikhumbula umanye ngo-2015 ngakhangela i-budgeting i-accounting ebudgeting ka-2015 ama-headmasters aba-primary schools ahamba emtari abhadala $800 ebhadalelwa ngemali zabazali i-$800 lihamba ngebhasi one bus yo-headmaster liyisebenzisane emtari so imali ziyadlaliseka abantu bathole nzima kakhulukazi because bone njengehlanganise yokuze ukuthona singakele ukwenza njalo abazali abantwana funde abazali bathathele impahla ezindlini ngama-discolsa bathiya esikolo. So sifuna ukuthi asiyethuleni umthwalo lowo emahlombe siwubuyisele kumnikazi onguhulumente onguye wavuma ukuthi eZimbabwe sizaba nelungelo ngokusayina ama-instrument lawa asinika lelo lungelo.
Alo-ke ngunkosazana Magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo.
Uhlelo lwabasakhulayo ole the connection sikhangela ukuvulwa kwezikolo abazali abanengi bekhala ngokuthi gabalayo imali yama school fees. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami untungameli Nkomo lomunye wami utatenda gumbo.
Abalimi bochinda bathi abasasiboni isizathu sokuba lokhu beqhubeka belilima nanku lungasabatholisi inzuzo abakade beyithola eminyakeni edluleyo bekhala ngohulumende ukuba engazinikelanga ukugcwalisa izithembiso ahlezi ezenza kibo ubaphathisa abalimi ngezokulimisa lenhlanyelo njengabanye abalimi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sekufuqe abakade bephila ngokulima uChinda baguqulele kwezinye izilimo ezifana lamazambane abalethela inzuzo engcono masinya. Umnumzana Lindani Mpofu ngomunye wabalimi boChinda laba olima esemangweni wegogwe, yena ke uveze ukuba kungasasizi lutho ukusilima lesi silimo ebesibalethela inzuzo eminyakeni edlule besenelisa ukunakekela imuli ngaso.
Udubo lwekhotoni soluphambili soluhambe kakhulu, uChinda vele alusalinywa ngokuthi siyalima kodwa sili into esiyizuzayo. Manxa ubona ukuthi uyalima ibhelo yaku 200-300 kg uphiwa $10 iza kunceda ngani? Imali elizweni akula, suze izayenzani? Thina ikhotoni asiyalimi, sesizwi lokutshontshelwa kuthiwa limani ikhotoni, hey siyanika umuthi, siyanika amasizi njani njani lapha lalaphana, kodwa asila into esiyinikwayo, asila into esiyizuzileyo pati kulimo luChinda. So igogwedu vele sifile, kunasisazakayo kulima uChinda kwezuza khona imali.
Umpofu ethi yena labanye bakhe sebecabange ukuchiyana lokulima uChinda sebezazilimela ezinye izilimo khona ngomnyaka ozayo.
Asoze siyilime ngokuthi ayili sinceda ngakho, asiyilimi asila lutho, siyadubeka. So libona sinje siyadubeka vele, asisoze silime ikhotoni, ayisayenzi ukuthi silime. Sizilima amazambane azasinika inye impilo, ayikhona ikhotoni hayi.
Kwasekelwa njalo ngomunye umlimi wasegogwe umnumzana Nkosinathi Gumbo, yena okhala ngohulumende athi uhlezi ebathembisa usizo kodwa bengaluboni.
Akula abasenzela khona, bakwanisa ukusinika amasitsi, bakwanisa ukusinika imithi. So kade sabaningi sibanathi imithi leyana ngokuthi akule sithengisa khona. So akule ukuthi zayilima kumbe zabuyela kuyo, asabuyeli kuyo, ayile sinceda ngakho. I-government vele yasibisele move, asiyela luze esidubeka, asila mali elizweni.
Abalimi laba bethi lesi simo sesibangele ukwehla kwesilinganiso zabalima uChinda ezigabeni lapho besivame ukulinywa khona kakhulu, okunjengasegogwe iseziqintini ezimbalwa zesigabeni seNkabazwe. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Don't take my number. Awusohlangana kwi Facebook. I don't want your number. Awusohlangana kwi
VOA Ndebele ku Facebook sesikhona. Yeah. Akusthande. VOA Ndebele Facebook.
www.tunawena.com.
Leva laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama lamhlanje ke kulohlelo lwabasakhulayo olwe The Connection, esihlaziya khona ukuvulwa kwezikolo ngesikhathi uZulu ekhala ngokuswelakala kwemali elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Alilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wele France umnumzana Manuel Valls laye usemanyanela basola impumela yokhetho lwakwele Gabo lokudinga umongameli. Amabandla aphikisayo kwele Zambia abika ukuba isinqumo esike sethulwa ngumahluli wedale le-Constitutional Court yiso esenze baphuza ukusa ubufakazi bokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngenyanga edluleyo. izakhamizi zedolobho leHarare zikhuthaza iKhansili ukuba idinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwamanzi lokuvalwa kwawo mahlayana ikakhulu emzini ehlala abaningi osokulesikhathi eside. Okunenga sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Okhokhele inhlanganiso yezakhamizi yeChitungwiza Residence Trust uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi inhlolisiso abayenzayo ikhomba ukuba udubo lokusilela kwamanzi lokuvala kwawo ngesikhathi esithile kugcine kubangela ukuba abantu begebhe imigodi eminye yakhona ingahlanzekanga ifaka impilo yabantu engozini.
Sithi ama-local authorities lohulumende kaba yenze ukuthi kube lama dams ukuze just like across the region or international best practice kutholakale amanzi afit for human consumption. Siyabona kathesi kula ama projects athize awama dams sile Kunzwi dam Gomrewa isitungiza ile Muda dam wonke lawo ngama projects amisiweyo angapheliyo ukuze abantu bakwanise uku enjoy iaccess to clean safe and potable water. So sithi kabathiyane lalokho kwa mabhola.
Otho kuphume kule inhlolisiso kukhomba ukuba imigodi imele ibe ngamamitha afika kwamachumi amane kumbe ukwedlula ukuze abe ngamanzi ahlanzekileyo. Ethi kodwa ngodubo lokusilela kwemali elizweni iningi labantu alisekwenelisi ukwenza lokhu ligcine lisebenzisa amanzi angahlanzekanga. Uqhubeke uKhumalo ethi ilizwe selikhangelane lesikhathi sezulu kanje lolu dubo luzaba lukhulu okungabangela imikhuhlane.
Izulu seliza kunakathesi kugcina sokulama waterborne or diarrheal diseases amaningi abantu begula izisu zisiba buhlungu begijinyiswa abantu besiya ezibhedleleni abanye bagcina sebelahlekelwa impilo esikhathini soneso.
Umqondisi we-Combined Harare Residents Association uMnumzana Mfundo Mlilo uthi akudingakali ukuba idolobha leHarare lichithe imali lisemba isikotsho kulokulungisisa lokuhlela kutsha indlela eliqhuba ngayo umsebenzi wokutholisa abantu amanzi.
Izibhorane lezi ziyancedisa ngathi ku-short term ukuthi abantu bathola amanzi, but sakhangela ukuthi kona amapipe awe-State of Harare aphansi lapha ayavuza ngelanga kulamanzi angafika 55% afakwe imithi alahlekayo nje. So nxa uhulumende kumbe nxa udolobho lingafaka imali ekuthini amapipe la alungisise singavuka sasekuseni nje 55% of our water sesikwanisele ukuthi sikwanise ukuthi siwathole amanzi edolobheni leHarare akhona. Iproblem yokuthi umunicipality galandlela yokumanage ukuthi wonke umuntu athole kuhle amanzi.
Amalunga enhlanganiso yeZimbabwe Homeless People's Federation esikhulumelayo eyinhlanganiso yelamalunga edlula enkulungwane ezilithumi 10,000 bathi ubuyanga bugcina busenza ukuba abantu besebenzise amanzi avela emigodini eyingozi ngoba umasipala ephuza ukulungiselela abantu konke okudingakalayo okufana lamanzi kusaselesikhathi. Idolobha leHarare lincediswa inhlanganiso ezifana labo UNICEF zigebha izikotsho kundawana ezijeneyo ngenhloso yokuphathisa udubo lokusilela kwamanzi emzini omkhulu weHarare. Lolu dubo ikhansili ithi lungaphela kuphela ngoba iphakathi komsebenzi omkhulu wokulungisisa isitishi esihlanza amanzi eseMorton Jeffrey Waterworks ukuze sipompe amanzi afika kuma megaliters angamakhulu ayisithupha 600 megaliters ngesikhathi iwathela emzini omkhulu weHarare. Isithi lomsebenzi obumele uphele lonyaka usuzaphela ekupheleni komnyaka ozayo ngoba bengenelisa valela abantu amanzi okwesikhathi eside beqhuba lomsebenzi. Ngimele iStudio 7 Harare nginguMark Peter Ntambe.
Lingakhohlwa ukuthi uhlelo lwezindaba ngesiNdebele kuStudio 7 luqala ngo 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065 laku 15460 kHz kushortwave. Sitholakala njalo kuWhatsApp 001-202-465-0318 loba ku 0027-743-416-270 la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.
Alilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-6065 la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com.
Give a talisman and do not pull up a pussaman's and living in car. Need ukuthi ugodo kalithezi ukhunda utholakala kwentaba kayikhona ngiphuma phansi kwendulu ugabu nomahlathini usebhungunkunkuma ngidlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli bomculo kanye nomdelo wakhe ithi ngokungesayenze ngifikela ngikhona ngithi ngibonga unjebovu phansi lekomathe ngapha eceleni wami ngiphinde ngibonga u-Austin ufokamlevu ngapha eceleni wami ngibonga umondla ufokasobani khona edinyane ngapha eceleni wami ngibonge bonke kanye nabo bonke nina ovilanga ngeke
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukhangelelwe kwethula amazwi aphathelane lendlela isetshenziswa ngayo imali kuluhlu lukahulumende olomnyaka wonalo ibhajethi ngolwesine kuyonale iviki. Si ukucubungula lingxoxo sixoxe lengcwethi ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera.
Singakhangelisa zabona ukuthi i-midterm budget izabuya mhla ka 8 September. Umona njengani ubaba uthina masa usulandele useyenza ukuthi alandele umthetho kuphela kodwa kungela okuningi akakwenza ngoba i-main budget siyakhangelele 2 months from now ngabo November. So umona njengani uselandele umthetho nje ukuze engabantwi ngokwephula umthetho nxa enga engalithanga i-midterm budget kodwa kuyabe kungelakho okuningi ku-budget lakhona.
Kodwa siyabona ungani sekulomehluko ikakhulu nxa sikhangele ukubana uhulumende ubesehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe kodwa nanku kungani sezihola ngesikhathi esifana.
Hayi, alisilo qiniso lona lelo ngoba mhla ka 5 namhla sikhuluma senzeni nje mhla ka 5 izolo ikho abamasingo 7 ezingathi rest of the hotels ikho abazizi izimali zabo kathesi uhulumende uyahlupheka ukuthi abhadale izenzo ngesikhathi abadayiswa ngkhona uza ubona ukuthi asekupheleni kwenyanga siyabe sikwazi ukuthi amapolisa labasoja phakathi kwenyanga bayebezizi izimali zabo kodwa sebezizi izimali ngokuphelele kwenyanga ababalisi labanye sebezizi izimali zabo wenyanga elandelayo so akubone njengalo uhulumende usekwanisa ukuthi abhadale izisebenzi and kuzaba lo duko futhi nxa uNovember efika ngoba uhulumende uyawemele ebhadale amakona yena engelamali so sizabona futhi i-situation last year ukuthi ebengaqedisa ukubhadala ama-bonus engxenye ngo-June kumbe ngo-July next year.
Emabhoda lapho okade sikhangicabangela ukuthi khona bengathola imali lezinye indawo okuthiwa lokhu ngesilungu i-revenue singathi kube khona yini
i-revenue yehlile kakhulu ngoba kule into ezinjenge-statutory instrument 64 eseyalisa abantu ukuthi bangene lama-groceries besithi bafuna ukuprotect i-Zimbabwean industry ungakhangela njalo amajuti ababethenga izimota phandle kwelizwe ijuti langikhona liqonge kakhulu ukuthi besibala emaphepheni umalanga adluleyo ukuthi ama-sales awemota yehlile kakhulu so ubona njengani i-revenue ayibuyi ngendlela ababeyikhangelele ngayo besokuzoba futhi le ndaba e-corruption ngibona yiyo edla i-revenue enkulu kakhulu ngoba kulama leakages abaningi kumabhoda laphana ngenxa ye-corruption so la kuyukuthi ubaba uthi namasa uyabe esifuna ukuthi baqalise ukuthi ba-repair i-economy kumele babone ukuthi bengenza njani ngendaba e-corruption ngoba yiyo esingathi yiyo ileakage enkulu kakhulu ezukuthi i-economy ingahambi singabali ama-policies abo esingathi kawasebenza.
Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa nguChinamasa asisoze sibone kukhwezwa yini eminye imithelo ukuze uhulumende athole laye indleko yakhe?
Iyo indlela abasele layo ukuthi bakhwezi imithelo kodwa angiboni iyindlela enganceda kakhulu obe kumele kwenzakele omele ubaba uChinamasa enze ngolesine iwusitele ukuthi amankampani wona lawo avaliweyo bazakwanisa ukuthi yini avule aqalise ukusebenza abuyise imali ku consolidated revenue fund. Kathesi uzazama ukuthi ekhweza imithelo engxenye kutshwala kumbe ku-airtime bavame ukwenza njalo ukuthi bazuze okuyimahlana, kodwa ngibone iyi-long term solution. I-solution ekhona yokuthi kumele sibe le-industry esebenzayo lapha eZimbabwe.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande, ngilichiya-ke kuStudio 7 Live Talk lilalo.
Good evening, Zimbabwe. This is your youth forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, September 6, 2016. I'm Tungamili Nkomo.
And I am Tatenda Gumbo, and tonight we are looking at the opening of schools amid deepening economic challenges that have left many parents failing to pay school fees for their children.
Let's get connected on Facebook at VOA Studio 7 and on Twitter at Studio 7 VOA. We can also get things going on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
And as usual, you can call in to join us live on air. Call the number 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. Give us your name, your phone number, and we will call you right back.
We are also streaming live on Facebook and on our website at voazimbabwe.com. voashona.com and on voandevele.com.
Schools opened for a third and final term across the country today, with some parents failing to pay school fees for their children due to the worsening economic situation. The Rural Teachers Union of Zimbabwe reports that in the countryside, attendance at day schools was 65%, while only 30% of pupils reported for boarding facilities.
Elsewhere, the pressure group Women of Zimbabwe Arise is escalating its campaign for parents to stop paying school fees until the government agrees to make primary education 100% free. The Zimbabwean constitution provides for the right to education in section 27, which says the state shall take all practical measures to promote free and compulsory basic education for children. Woza argues.
And of course, as we do every Tuesday in Tunga, we hope that people can call in, send their messages on WhatsApp. Of course, we'd love to get your WhatsApp messages and also give us your view on what happened today for your school children. And also generally, what's your take on the education sector in Zimbabwe? That WhatsApp number is 001-202-465-0318. We'll read your messages live on air.
Yebo, Ms. T, kunjalo lishona njani makhaya ikuhlangana kuhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela udaba phela lokuvulwa kwezikolo. Zivulwe lamhlanje, abazali abaningi bakhala ngemali yemfundo bathi kabalayo. Nanku amankampani amaningi avalwa, imisebenzi kayitholakala, abazali abaningi kabasebenzi. Ngakho bathi hayi impilo isinzima okumangalisayo. Kwazwayi vatereri kusangara muchirongwa chenyu ichi icho chamunofarira zvikuru, chirongwa chevechidiki, chirongwa The Connection. anasi tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro vabereki vakawanda vari kuchema chema nemari dzemaschool fees vari kutiwo haiwa kusamira zvakanaka kweupfumi munyika kwapakuti vatadze kuwana mari dzekubhadhara dzekubhadharira vana vavo kuzvikoro saka ndiyo nyaya yatiri kukurukura nezvayo nhasi kana muchida kupinda muchirongwa teridzirei runhare kana kuti mutitumire kameseji pawhatsapp panumber dzinoti 001 202 465 0318. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisithumele umbiko ngewhatsapp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sizalitshayela ke lingene kuhlelo.
Antunga Sejawa Taura, a resounding message from those parents who reached out to Studio 7. Chitara Kuti, unfortunately, for their children that were unable to go to school, it's an issue of lack of funds to pay for those school fees, which is sad indeed, of course. Yesterday, we ran a story here at Studio 7 where one father was saying he had two children in secondary school who should be doing their exams this term, but unfortunately, because he doesn't have any money, he's unsure whether or not they'll be able to do so.
Indeed, if we may read a bit from a statement sent by the Rural Teachers Union of Zimbabwe that we alluded to a while ago. The statement goes, and I quote, schools countrywide open today with most pupils failing to turn up. A SNEP survey conducted by the Rural Teachers Union of Zimbabwe Research Department has revealed a 30% attendance in boarding schools and 65% attendance in rural day schools. Some parents and pupils who spoke to our research team attributed the low turnout to the worsening socioeconomic conditions obtaining in the country. Parents confessed that they were failing to raise fees, while some are failing to access savings from banks. Rural day schools have suffered because of the hunger and poverty plaguing rural communities. The statement continues. Teachers have not been spared as some are still battling to access their hard-earned salaries from banks. Teachers who turned up for work were highly demoralized because of the deteriorating living and working conditions. Reports of intimidation of our membership by state agents and ZANU-PF militia have made this situation worse. 57 teachers have appealed to the union, either seeking protection or assistance with transfers. That's a statement from the Rural Teachers Union of Zimbabwe there.
Antunga. And of course, my message is Arikuya pa WhatsApp and Facebook. On WhatsApp, there's Temba who says, we now have a new culture in the education sector. Our students' parents do not send students to school within the first week of school opening. It is believed little or nothing worth learning takes place on the opening week. However, cash issues are now problem. There's wise Chokuda who says it was a sorry state at George Chipadze here in Jushawane. A few children came due to financial obligations. One wonders what lies ahead for our children as money seems to be so scarce daily.
Yebo, Gunjalo, Misty. We have our first guest on the line. That's Obet Masaraure. Of the Rural Teachers Union of Zimbabwe. Mr. Masaraure, good evening.
Good evening, how are you?
We are fine. Thank you so much. We saw your statement and the figures of attendance at schools that you released today. How would you characterize the situation as you saw it?
Thank you so much. The situation at the moment is a grim situation which demands intervention from all the actors within interest in the education sector. We are seeing a situation where billions of livelihoods their schools are being lost. The pupils in different schools failing their schools because of economic challenges.
Hello, Nkomo Obet, if you can just slide a little closer to your phone, you seem like you're fading away.
Oh, okay, okay.
Okay, and now we can...
Okay. So I was saying we have a grim situation on the ground which demands urgent attention from all the actors involved in the running of our education. We have the most... the poor of our community, the marginalized members of our society, again being left out from accessing education. They are already enduring a lot of challenges because of the conditions, material conditions they find themselves in. And education, for some time, has been said to be the only way they can escape from this vicious cycle forward. And now we are now witnessing pupils in rural schools failing to access education. We are now witnessing the former middle class, including teachers and nurses, failing to send their own kids to school because these are the kids who are going to our mission boarding schools. But they can no longer afford if we have percentages like 30% being recorded. And we are also witnessing, at one school, you can witness dozens of students opting to transfer to other areas, which is a very sad situation which must be addressed urgently.
Thank you there. I just hold on the line and Tunka, just some quick messages Kuyapa WhatsApp. There's someone here who says our children were chased away today from Mubaira. A school head was not able to raise school fees. So that's a sad situation there, Ntunga, as we're hearing often. There's someone here who says, I'm a teacher at a rural school. Most of the classes had half of the number of students in the class. Some are said to be marrying off kids, then sending them to school. It's terrible, I tell you. And Ntunga, of course, the issue of child marriage is a big deal. It's correlated. Sometimes you see young girls, when they can't go to school, they're married off to make it easier financially on my families.
Yebo, yebo, kunjalo, Miss T. Si lo munye umbiko manje ongenayo lapha anzi nemtereri nasi pachikoro chinonzi Isosi Primary School. Icho chiri mudunhu remakoni Central Masheru Goi Sabuku Isosi. Kwadzingwa chikoro chese kunze kwevana vairi chete vakabhadhara school fees. Avo vazonzi vaende navo kumba sezo zvaisaiti kuti vafunde vari vairi chete. We have our second guest on the line and that's Mkoma Maxwell Rafimoyo of the Education Coalition of Zimbabwe. Mkoma Rafimoyo, magadi.
Tiripo Mtunganile, how are you?
Aiwa tino faragana muchifarao.
Tinotenda nokutidedza pachirongwa.
Tinotenda Steric. Zvavhura zvikoro nhasi Mkoma Rafimo, zvii zvamaona panyaya dzevabereki panyaya dzemaschool fees up?
Ndingati hatina kukwanisa kuita survey yatanga tichida kuita. Tanga tapiwa hedu mvumo neve kuministry kuti tiite survey yedu asi hatina kuzokwanisa. Asi zvishoma zvatangonzwa nevatinoshanda navo ndozvokuti zviri kuratidza kuti vabereki vari kunetseka nokuwana mari dzokuripira vana vavo maschool fees. I think ndinofunga kuti iroro ndodambudziko guru riripo rokuti vabereki havasi kukwanisa kuwana mari dzokuti varipire mafees evana vavo.
Tidzokere kuna Mkoma vamasaraure. Vamasaraure, muri kudzidzisa kune chipi chikoro zviya?
Ndiri kudzidzisa pachemanga high school chiri muweza district mumashonal.
Okay. Zvanga zvakamirawo sei kuchikoro chenyu?
Pachikoro pedu paklasi yevana yandinodzidzisa ine vana 47. Tichienda ndichida kuti ndisangane navo ndasikuwana muklasi muine vana 15. Ndichienda kuma A level kwandodzidzisa vamwe vana vanenge vari 18. Ndasvika ndikaona muklasi muine vana 7. Vana havana kukwanisa kuuya. Taswera
chingo saina mapepa evabereki vanga vachitouya kuti varoda kuchinja vana vavo zvikoro havachakwanisi kubhadhara ndobasa guru rakanga ratisika nhasi revanhu vabereki vakutina kutumirwa vana vavo kuti vabve vaende kune zvimwe zvikoro rimwewo dambudziko ranga riri senderekuti vadzidzisi vamwe vanga vachitongogunun'unawo nekuti havasi kukwanisa kutora mari dzavo kumabhengi vanenge vaine madambudziko avakatarisana navo ekuda kubhadharawo vana vavo mafees ekuda kutesvagirwa vana vavo zvekubata vachienda kuzvikoro saka mweya wekuita basa unenge wadzikira murava unenge wadzikira zvakanyanyisa pamasituations akadaro zvazapo dambudziko rimwe ratasangana naro nderekuti vadzidzisi vari kunzi havadzokororezve kusubmita mapepa anoratidza kumagwaro avo anoratidza kudzidza kwavakaita kwachinzi anodiwa zvenemunisitiri saka rari ribari ramhanya vamwe vachimhanya zvekunotsvaga kuzvikoro zvimwe kwavakanga vamba kwavakaatavasinakutora matrafic saka kudzidza chaiko kwevana kwaakuchina muzuva rekutanga richitarisa kuti vana vadzidzi.
Let me just quickly read that this comment. Yeah, we are on WhatsApp, Mkoma Orbit, and it's directed towards you and the and your union. It's saying Masara Ure and his union are grossly exaggerating the situation on the ground. It was business as normal. These guys are trying to tarnish the image of the government and that of President Robert Mugabe. This came from someone anonzi Mkoma James. What's your response to that?
I would say it's no amount of course can be able to address the situation of pain in the country. No amount of denial will help us in the crisis. Yes, we have a real crisis that we must tackle head on. We are not smearing the name of anyone. We are not trying to tarnish the name of the government. What we are saying is what is really happening on the ground. And anyone and everyone who is interested in solving the crisis that we have, they must really open up their eyes, see it, and then we can tackle it directly. We can't hide behind the shimmer. This is reality. This is happening. People are suffering. People can't afford to pay fees. Unless that kind of, that person who posted the message is in another planet, which of course is also given the same name, Zimbabwe.
Mnumzana Obet Masara Urege lapo owe inhlanganiso ye Rural Teachers Union of Zimbabwe uyakhuluma ukuba na esikolo afundisa kiso eklasini yakhe elabantwana abangu 47 namhlanje kubuye abangu 15 kuphela ubese buzwa ke ngumlaleli lapha othumele incwadi nge WhatsApp othi bakuthatha ngapi lokho abakhuluma ngakho ngoba bakhanya bajonge ukungcolisa nje uhulumende kamongameli Mugabe ngoba kusho umlaleli uthi yena kubonileyo abantwana bahambile esikolo njengemvama bekungela problem kodwa uyaphendula ke uma Sarawure uthi hayi mhlawumbe umlaleli lowo uhlala komunye umhlaba ongayisuwo umhlaba lo esihlezi kiwo njengabantu ngoba umumo oseZimbabwe ngempela kawumanga kuhle sathe umlaleli lapha ecingweni timbotora mtereri vatapiwa mapfumo kwagutu mkoma mapfumo makadi
tinofara makadi niyo
aiwa tinofara zvakamira sei kwagutu
vana vechikoro vanga vachiuya zvavo nhasi kuga toitawo zvekuengesa paopen space apa but analysis zedu tichiona hedu kuti uwandi hwevana nemafambi yavanoita nekutenga kwavanosimboitawo vachizoyera kuchikoro hataona difference yakakura chaanonaizavao kunyange nhava dzavo dzaunotakura kunyanya vanyanya vana vekuinda mumabondi schools unotoona kuti ha zvinhu zvasina kumira zvakanaka vana vazhinji vatotingatoti nhamba yavo vawedzera kufamba pazuva ranhasi nevaopening day but tinozoziva kuti maybe sevanhu vanosikurumidza kuvhura vanosifamba senge zuva ranhezono paifanira kufamba vakawanda but nhamba yanga ichinguva limited tikatarisawo kunyange vana veduwo vanoenda kuzvikoro hatina kukwanisa kuti mbopedza kubhadhara mafees ndisingazivi vangu tokuti hakudawo kupindirawo kunyange hamai ingachirambirana vamusarara hakusi kwatiri zvedu kuna vamusarara but inozviona toga ungadinai havo kuti mafeti zokuti kwanzizotaurira vanhu kuti zvinhu zvakanaka kana kuda kupigira president zvinhu zvakangooma vanhu vari kunonga sosve nemuromo maperienzi ari kuchema mari kumabhengi chero pese patinozombowana mari panobitwa bhizinesi rematransaction emari kumaeko keechipupi vanhu vese vari kushayiwa mari hatizivi hangu kuti vanenge vachiti zvinhu zvakanaka vanhu vachiti zvakanaka pachii
Mhm. Saka imimi mne vana vano inda kuchikoro.
Ya ndi mabrothers ne noma cousins brothers ndingo kuti upai yembe kana tizi ichitizi teni ndogona ngeni chimbo chipo inango. Kopoa zikendo hasitenza lokwanisa wabati as for now hayi zvavadoma zvekuti pane mabasics akatowanda akasitori na badatoziva kuti vanofanira kunge vachivana anodiwa kuchikoro.
Mhm, kofizi yacho vanobhadhara mari.
Hai, mari mumadhei vanobhadhara ma$65.
Okay. I secondary kana kuti primary?
Hai, secondary.
Hai, what? No.
Loko apa topu, Green Growth Point.
Hai, what? No, tenda mkoma mafumo. Musarumwa neimbwa ka. I was not in the mafumo ne kupinda muchirongo ache.
Comments akasiyana siyana. Komatapia was saying, you know, he doesn't agree with that last comment we have on WhatsApp. He's saying where he is, they're seeing the same thing, low levels of children. Relating to what he's saying. But it seems like there's a divide here. Pandadima comment we have, but there's Mofu, Kuglenora and Arare. He says it seems the union guys are over dramatizing the situation. It seems it was business as usual at most schools. Of course, that's in Harare. So that might be a different case there.
Yeah, indeed. Because the Rural Teachers Union of Zimbabwe are talking specifically about the situation in the rural areas. Timbotora mwemtereri zvekare mkoma Desire Sibanda. Kuzvishava neuko. Vasibanda makadi. Hello, mkoma Desire. Mapinda muchirongwa va Vasibanda, mapinda muchirongwa taura henyu.
Mawiri pone kuti mapurazi acho akanyanya kuve akakwira kuti mari dzacho vari kudzitedzwa kuti nemari dzinoita kudai.
Mune vana vanoenda kuchikoro.
Vana ndavo vakawanda chaiko ndo 3 vose vanoenda kuchikoro vakasiyana siyana manje mari dzacho kana.
Vanoenda kuprimary kana kuti kusecondary?
Primary kana mari chiyachi $55 hatizivi kuti vanokaiti mari todzivana kupi mari dzinoita kudai.
Saka yakakwira here mari yacho? Ndati yakakwira here mari yacho? Ndiyo yamaibhadhara last term kana kuti yakakwira?
Aiwa yakatoya yatokwira zvapa ipa hakuna vanonge vachidzidzisa maendezonei ekwachi kune varairidzi vacho manje hakuna.
Saka pari zvino hamusati magona kubhadharira vana venyu?
Ndisati ndatombowana kana dhora chaiyo.
Asi kuchikoro vanga vaenda?
Vanga vaenda asi kungotofikana kungotoa mari manjepaka.
Havana kudzingwa havo?
Hai, nacho havana.
Nacho havana. Aiwa, tinotenda mkoma Desire kuzvishava neuko.
Alright.
Mkoma Desire, they're saying that, you know, for him, it's tough. He has a few children and he's unable to pay. He's saying that, you know, the money is too high, Ntunga, which is a problematic for many parents. Toya Kwamuri, mkoma Maxwell, are you still on the line? Hello?
Hello, mkoma Maxo.
Hello.
Oh, okay.
Yes, I'm there.
Okay, thanks. Just looking at the situation in terms of education, of course, you know, they're the students who are affected, the teachers, but also my parents. There's one person here who wrote a comment who's saying, my daughter has not gone back to school. I supply sportswear to a national sports association and a major provincial sports association, both whom have gone beyond 2 months without paying me. So I cannot return pay my school fees. How demoralizing is it for parents who are unable to send their children to school, a basic right that's enshrined in the Constitution?
I think, like you clearly point out, it is quite demoralizing for a parent to fail to send their child to school, which is one of the expectations for any parent to be able to send their child to school. But I think we also need to equip the parents with the right skills of engagement with the education system, because as it stands, it is illegal according to policy for a school to send away a child for non-payment of fees. This is the position that the Minister of Primary and Secondary Education has put up. So ourselves as parents and civil society, we need to enforce that. Yes, we know there are issues that have to do with management of the schools, the running of the schools, that there's something that is needed in order for the school to tick. We are looking at a situation where we are talking of ordinary schools other than boarding schools. Yes, of course, when you talk of boarding schools, there's need for the child to be provided with food and so on. But in ordinary primary one school, primary two and primary three schools, secondary two and secondary three schools, the learners should not be sent away for non-payment of school fees. So it is the duty of parents as well to engage the school authorities and to ensure that they explain the situation as it prevails. I think everyone knows the situation that we have in Zimbabwe, that cash is not available. And so the school authorities should understand parents as they make plans to ensure that their children are in school.
Thank you, Mkoma. Maxwell, please do stay on the line. And that takes us to the issue of the Women of Zimbabwe Arise, who are pushing for government to, you know, offer 100% the, you know, primary education free, you know, 100% tuition or school fees free. That's the campaign that WOZA is pushing. And ngike ngakhuluma lo Nkosazana Makoto Ngamahlangu owe WOZA. Siyazama nje ukubamba njalo ecingweni manje, kodwa zikhanya ziyahlupha incingo zakhe. Kodwa ngike ngakhuluma layo besithi yena kulabantwana abaxotshiweyo namhla kobulawayo kwesinye isikolo, abazali basebemfonela yena njengomkhokheli wasedobha ucingo wafonela umphathi isikolo wabuza ukuthi kathi abantwana libaxotsheleni. Umphathi wacatsha ngomunye wathi hhayi, abantwana kabaxotshwanga, site bayethatha ama-receipts aveza ukubana babhatala. Singakathathi umlaleli ujela sidube sibale lapha omunye umlaleli ongazibethanga ngegama uthumele umbiko othi yena linjani kustudio 7 sabantu. Hayi, siyaphila msakazi, siyaphila mlaleli. Rather, thina emaphandleni school fees i-$10 ematobo ebhaja, so hayi, thina asiyenelisi. Kulo munye lapha njalo umlaleli othi ngingubo ngani moyo ematobo mberengwa ematabo emberengwa kunzima lakithi, imali ihluphile yama-school fees ngoba abazali akabalayo imali. Nangu umnotho kawumanga kuhle. Sithathe-ke umlaleli uJealous Dube kwele South Africa. Mnumzana Dube, kunjani?
Sikhuluma kunjani baba?
Hayi, siyaphila. Kunjani eMzansi?
Hayi, ngishaphi. Ngifuna ukukhuluma ngesitona baba.
Tawurai Mkoma Dube.
Ya, ndinotenda hangu nekupinda muchirongwa. Mari yanetsa kumba uku. Isu takatiza tikaya kuno uku tiri kushanda tichitumira mari yacho haisiri kuwanikwa. Vanhu vanongofira vakangoita laini kumba. Ende iko zvinezvi vadotanga kuvhundudzira maticha kuti asaenda kuchikoro, nevana vangaenda kuchikoro sei vagara vachingotovhundudziwa nezano PF yenyu yedu yakadai kuti tonga. Haini changoti pesaneu nekutaura kumwe kwezvikoro, ini ndongotoona sekuti nhawe zano PF ndaingori nhawe yekungoti tsvangira ete plan nekusa zano PF, kwete zvake zvekuti asi kuti unotungamira mapofu unofana kuti zvati unotungamira vanhu adotsvaga pokudita masoja pokudotrinira masoja kuti nyika idoita zvakanaka because nyika yezimbabwe haisisiri nyika yekuti kwai ingagadzirwa nekuita machapu kana kuti shutdown yawati wati hazvisiri izvo nyika yezimbabwe yava kudoda kutoteka kweropa kana kutorwa kwemasoja zvaikwe atsvangirai navomugadi
saka apa muri kuti tsvangirai anofanirwa kutraina masoja
tsvangirai anofanira kudoita plani yekudoita kuti awane pamwe nyika yaanodonotraina masoja otouya akananga muzimbabwe kuzorwa negavhenmendi iripo kwete zvake zvari kuita
aiwa mgoma Dube ndikuseka but hazvizi kusetsa I mean it's not a laughing matter bhozi zvamava kuita kapa muri kukozera muri ku you are promoting anarchy halo va Dube muripo here va Dube
ndiripo zvangu ndikunzwai
ndiri kuti zvamuri kukurudzira apa hatizi kubvumirana nazvo panhepfenyuro yevanhu nekuti kana